ichokwadi kusangana nematambudziko akafanana newayo kuti vanhu havasikukwanisa kubuda vanore chitsakufuta vakatiuderiwoani vachinjeisiyatira kuti vanhu vawanda kana tikatoa kuti pagore rimwe chete kana pamwedzi umwe chete vanhu vanogona kusvika makore 18 kana vanogona kuti vachinja sizeshipi yavo vanenge vakati wandei saka tikazotarisa nhamba iyoyo nenhamba iri kubuda kuchienda unore chitsakufuta tikuona nhamba iyoyo iri pasi zvakanyanyisisa saka chinja ti kutoona kuti idambudziko ririko vanhu havasikuenda kunore chitsakuvhota havasi kunonyoresa saka idambudziko ratiritosangana naro matumba akasiyana siyana
chii chamuri kuona chiri kuita kuti vanhu vasabuda vachinonyoresa kuvhota
chekutanga chatinotarisa ndiyo kuti kazhinji kacho vanhu chinovapa chidokwa dokwa chekuenda kunore chitsakuvhota kazhinji kacho kunge vachiziva kuti tsarudzo dzaveko mwedzi mishoma inoteera saka pazvichireva kuti nenyaya yekuti hatisati tawana makandidhetes hakusati pakuzinwa general contest election iriko 2023 vanhu vanogona kumbogara kwatingati pachirungu kutomborelaxa wotombokanganwa nezvesarudzo chimwe chatingataure zvekare inyaya yatingati adresi nzvimbo dziri nechekure dzimwe dzacho chimwewo chatingatarisa zvekare inyaya yecovid kuti vanhu vanogona kuvatikozvityirawo zvekare even zvekufambisa zvacho mafambiro acho mazuva anaya kwatotarisa kuti hiro munhu ari kubuda kuenda kubasa chai anotambudzika kuti awane transport yekuti akwira asvike mutaun saka kureva kuti vanhu vanogona kutarisa zvezve izvozvo semafactors anga angodaro ariwo ari kukonzeresa kuti vanhu vange vari vashoma vari kunorichisa kuvhota
kusanyoresa kuvhota kuri kuitwa nevanhu kunokanganisa chii muurongwa hwesarudzo
kana tichitotarisa nyaya yekuganurwa kwematunhu kusanyoresa kwevanhu kuvhota kunoita kuti pachange pachidzoka kuchinoitwa kuti maboundaries aanenge achifamba sei nzvimbo dzinenge dziine vanhu vashoma vanenge vakanyoresa dzinogona kupedzisira zvekare dzaafectwa muchirungu atingati kudamburwa kwadzo kunogona kupedzisira kuita kuti mamwe matunhu aite madiki mamwe achikuka zvichienderana nekuti vanhu vakarekisa kufota munzvimbo idzodzo vakawanda sei saka chinhu chinenge chakakosha kuti vanhu vange vakarekisa kufota chizotarisa zvekare kusarudza vatungamiriri vanotimiririra kungava dare reparamende makanzuru kungava kumirirwa kwese kutoitwa nehofisi dzinenge dzatsarudzwa kubva kusarudzo dzinenge dzaitwa munyika vanhu havawane mukana wekuzenge vachivhota zvekare pane chimwe chidzidzo chirimo chekuti kana usina kunyoresa kuvhura bielection ichizoproclaima unogona kutarisa kuwana mukana wekuzovhota mubielection inenge ichizoitwa
sesangano reerc zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa
chatinokurudzira ndechekuti yatavota education zvakakosha kuti chose tiise musoro pamwe chete mastakeholders atingati muchirungu vari kubatsirana panyaya dzesarudzo togara pasi toona kuti tifungaitei tiri pamwe chete